Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey Nomi sore na udzedu dzanasi chipiri nyamavuvu 29-2017. Mutungamiri webato rinopikisa National People's Party amai Joyce Mujuru vanoti nyaya yekuramba mubato rezano PF mune kunetsana iri kukonzerwa nemutungamiri webato iri va Robert Mugabe. Mapato ane nengo dziri mudare reparamende vosangana nezeki kuti vatsvage nzira dzinorerutsira vanhu kuti vavote zvisina matambudziko. Ofisi yemabharani mukuru wehurumende kana kuti Registrar General yotanga kufamba ichitorisa vanhu zvitupa nemuvhuro. Vanhu vanogara kumaruwa ekwanhema kushurugwi vanoti kushaikwa kwemari kwave kukanganisa mararamiro avo zvakanyanya. Muchirongwa cheLife Talk The Connection na 8 PM nasi tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki kukurudzirana kuti vaende kunovhota musarudzo dzegore rinouya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Muchirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page redu reVOA Shona. Tangatine hurukuro yekuzeya kukokwa kweuyo anoita zvekuimba nekutamba Zodwa abantu wekuSouth Africa kuti auye kumabiko eCarnival inokokerwa iyo nesangano reZimbabwe Tourism Authority mwedzi unouya. Musakangana kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona nekudzvanya pakanzi like.